από Γεσό. Αλλούια, κουτσόρα.
Mutumbi wa maivimba itwa Ngirai Java, awa vaiva mwana wevaimbo vamutunga miriri weMDC, Muchaka Bvumogeni Tsvangirai, waendeswa kuGlenview South kuti unoonekana nevanhu vavaimirira muparamende. Vamwe vagari venzvimbo iyi, vakaita samuzvari tanyaradzwa Mativenga, vati vabayiwa panyama nhete nekufa kwakaita mai Java, awa vaiva mirira muparamende, sezvo vachiti vaiita mabasa akawanda ebudiriro renzvimbo yavo.
Tisagara veMuglenview tarasikirwa zvikuru nekufa kwaita Rimbai. Nekutita takatarisirawo kuti at least Muglenview zvichachinja kuno kumvura inogara ichienda magetsi. So tachitarisirawo kuti sezvo iye angari angawanawo nzvimbo yekuti aite sei atoke kuno Glenview saMP taiwanawo something at least kwaizodevelopawo.
Izvi zvatsinhirwa nakanzura wenzvimbo iyi amai Gaudensia Marera.
Isu somusho Greenview tarwadziwa ende tarasikirwa. Takatarisira kuti somusho Greenview vachatisimudzira saamai ende nemaprojekti avanga vakatirongera isusu semusha tabatikana ende hatizivi kuti achakwanisa kuti ativharire chironda ichocho ndiani. Tarwadziwa zvakanyanya semadzimai.
Vachitaura pamberi pechita chevanhu vanga vauya kuzoonekana namai Java, mutungamiriri weMDC vaNelson Chamisa vati amai Java vangadai vasina kufa dai zvipatara zvemunyika zvine mishonga yakakwana.
Chimwe chinonetsawo zvipatara zvedu mishonga hazvina. Madeskechi.
Vachamisa vaenderera mberi vachiti vachapedzisa rwendo rweshanduko kuzadzisa zvairwirwa namai Java pamwe namushaka Bvumogeni Tsvangirai. Vati chanetsa munyika ndechekuti pane nzou yapinda mumba vachireva vaEmerson Mnangagwa vavari kupomera mhosva yekutadza kufambisa basa zvakanaka uye kubirira musarudzo.
Dambudziko reZimbabwe pano Rimbai nyika haina mutungamiri. Because then nyika haina mutungamiri ine muyananisi. Nenjika ni mtunga mirine muna nerudo. Anoti mnigi na Chamisa njiwe mtiki ndiri mrefu. Njiri kuona zilipeli wano wana zilipasi. Gati batane wani pa zilipasi ndo kupa ziliku denga. Choina nenjika mbeli. Zino haa puka. Wani ya puka. Rimbai was inclusive. Morgan Tsvangirai was inclusive. It's not a weakness to be inclusive. It's a biblical principle. Nyika itongwika nakutungamirirwa nemunhu wani. Nyika inotungamirirwa uchinzwisisa kuti vasingawirani newe kunyanyanyanya vakawanda kudarika iwe vanodei.
Vachitaurawo pachiitiko ichi murume wamai Tsvangirai Java Apostle Batsirai Java vatiwo kufamurawo wamwari uye vari kupembererera upenyu hwemudzimai wavo.
We are now celebrating Tachema. Honorable Rimbai is wrapped in glory, far away from all the troubles of this earth. Namwe yapatiri sos.
Mumwe mutevedzeri wemutungamiriri weMDC amai Linet Karenyikore vataurawo pagungano iri vachiti mufi aiva munhu aishanda nesimba. Mhuri yekwaTsvangirai uye yemudzimai wavo amai Susan Tsvangirai yekwaMhundwa dzange dziripowo parufu urwu. Vamwe vauyawo vafundisi vakawanda kubva kudzisvondo dzakasiyana-siyana. Wabva kuGlenview mutumbi wemushakabvu waendeswa pamuzinda webato reMDC paMogeni Tsvangirai House apo panga pazere vatsigiri veMDC nevanhuwo zvavo apo vatauri vatsanangura mushakabvu semunhu aibatanidza vanhu uye aida kuti ruzhinji rweZimbabwe rwugare zvakanaka. Amai Java vakafa nemuvhuro mushure metsaona yakaitika mwedzi wapera iyo yakauraya sekuru vavo vatafadzwa Mhundwa pamwe nakanzura weMuglenview vaPaul Rukanda. Vachamisa vakurudzira vanhu kuti vauye neuwandu hwavo mangwana kuti varadzike amai Tsvangirai Java zvine mutsindo. Mutumbi wavo nhasi uri kurara kumba kwavo kuStrathavon uye uchasimuka mangwana nenguva dza9 uchienda kuCity Sports Center uko kuchaitwa munamato uchitungamirirwa naBishop Tudor Bismarck kubva nenguva dza10 kusvika na12 Maskati. Vari kutarisirwa kuradzikwa nenguva dza2 Maskati kuGlen Forest. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.